Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri Gunyana 27, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru roswedera, mutungamiri wenyika yeBotswana vamohetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna Nyamavhuvhu wegore ra2019, gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare yendege sesere dzekama International Airport yeri muguta guru renyika iyi reGaborone nhasi mangwanani, vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi Gauma Inzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvitsvage nzira yekuti pave nenhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvoizvo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatarisana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rusigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semusambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitendi kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzware Fadzai Mahere Vatu wanyaya kutadza kutunga mira ndio ya pakuti Zimbabwe ite siyaka geza negoka mnyama.
Nyama sanctions yaka shata asisusu senyika tofana ugadzirisa ukama wedu nedzimwe nyika. Izvi zvinenge zvichida kuti Zimbabwe ineve ukama, ive ne ukama wakanaka nedzimwe nyika. Zvakare ichiremekedza bumbiro remtemo kana kuti constitution nema human rights kodzero dzevanhu. Nyaya kumbunyikidza vanhu inofanira kupera.
Mashoko amuzvare mahera atsinirwa nenyanzvi munyanzvi zvemagariro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kwehuori.
Zviri kuita kuti vanhu vaende kunana South Africa nekunana Botswana kushaya mabasa. Uye ari kushanda wacho, mari ari kuhora, hapana chainotenga. Masanctions iwo akabviswa nhasi, hapana zvazvinosandura, nekuti hazvisiri zvozvichagadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika wakasagadziriswa nekuuraya huori, wekuuraya humbavha, utakasagadzirisa ipapo, upfumi hwenyika hugadziriswa.
America yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodzidzana nayo zvirango muna 2001. Vatungamiri venyika yeAmerica kutanga kuna vaGeorge Bush, vaBarack Obama, vaDonald Trump navaJoe Biden vari kuramba vachiwedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamembe kuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZESA inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita semasvingo uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumasvingo amai entrance takaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengeterwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unonhuhwa zvakanyanya pachipatara chemasvingo General Hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo zvikuru sei takatarisana nevarwere nokuti muone ngarifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara kwowanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayika veswa mumochari muya kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kuti kombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva asi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita ma-x-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaAmedas Shamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenarita zviri kushanda zvakanaka here.
Hospital ine solar nemabackup generators.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vata vasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchicho vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yaikukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzoserwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi, asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika nekuti zvinongo zvichigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchicho vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemaform 6. Mumwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa emangezi vanoti basa ravo rikukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isuwe kwamucheke kumasmall light industry tirikusangana nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda, saka tirikuswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kubira kumagenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatova maopapa pakanguva yakaoma, nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisi sinazvo kuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve tinenge tine zvikafu zvatei takatenga zvinofanira kulasta mwedzi wose, takaisa mafriji edu. Asiwo wana kuti mafriji haya achashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu. Mari yacho yekuti tichinochitenga futi chikafu chiya hatisisina, nokuti tei takatenga takastoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba, sezvo ari kudzima kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMura Muzvare Rumbidzai magurupira vanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira, nekuti riri kuafekta mvura uye hutano hwevanhu anova mabasic human rights. Zvino City Council haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tatasana kunyaya yezvehutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana, kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo reCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vaziva naye muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta remasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzosegwa kudzimba nekuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa vhota. Kunyanya-nyanya mafirst time voters, vana vechidiki vari kubva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana Hwendedzo, kunana Shonganiso, vana Muchakata nana Mashava. Vana vepa Great Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Mutauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura neStudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo avakabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzerwa kutanga musi wa24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwanga nekukaribha uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi tabata vasaruaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzine chekuita neupenyu hwevanhu. Ndendiske tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingazikani paari, akavhanika mapfupa, mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka ii chekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanoda kukasika ziva kuti saka zvaapapi, nyangowe nharaunda vanoda kuziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanyakosha. Saka pese panonzi patsakatika munhu, tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yaLivingstone inge yakutirwadza kuti from December last year up to September, this 10 months down the line pasati paita conclusion. Sosakata akati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei, tiri kuwanikwa chii, tiri kuvanonoka ndechipi, zvavakwanisa kuita ndezvipi. Nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa, pane kuti tingonyarara tichiti achazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe?
Vakazembekazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti vakabuda nei kubva muongororo yavakaita. taita risira kuti umwe musi anouya nhasi pati nhasi inenge rizvara recabinet then mangwana tichaona kuti pawachauya kumaquestion time wanga daro wachiuya wakatorongedzera mhinduro nekuti ndo mazuva ekutotanga after tairaiza asi kutarisira kuti vauya vachitipindura but nhasi vanga vasiko asi mangwana vanowanzouya saka tichatarisira kuti pavanouya mangwana ipapa vanofanira kuti vaparure mhinduro yadiviten pamwe chete unoziva blessing kune matwins eko makazins ekwabenze vakaurayiwa vana vadiki gore rapera muna april atisati tazoziva kuti zvakazofamba sei gore rapfuura racho kwakwashayika tapfuwa makore kwamurehwa uko saka ingori nyaya dzekungoti vanhu vanokondwa votsakatika votoshaya kuzivikanwa nenyika yese kuti chaa matanho azotorwa nemapurisa ndeapi zvinova zvinova zvaita kuti upenyu hwevanhu vemuzimbabwe huurakidze kuti hausi kukosheswa nehurumende nekuti dzimwe hurumende kana zvakadaro zvangoitika unotoona vachimhanya vachikurumidza kuisa maupdate
asi kamapurisa ari kuti ari kuferefeta nyaya iyi vasarwaka
haiye standard mhinduroka iyo ferefeta ika muchitiudza kuti maapati havangangonzi kubva pawakatanga vachingori pekutangira tinodawo maregular update unoona blessing zvakafanana nekutsakatika kwakaita jamara itai mapurisa anga akawimbisa kuti aizopa report kwazbc pamwepo nemaregular update kumhuri yezimbabwe muparliament but pato nemakore anoraudzira havasati vatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikoko kunokiraidza kuti havana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata chinhu ngavauya vataura kuti tatsvaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isu tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita tinoita kutoti inyaya yavatotsveta vasina basa nayo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor sarwaka vachitaura vari parunhare muharare Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti Rethinking Tourism. Mabiko makuru ari kuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano reUnited Nations reWorld Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura kuMidland State University mazuva adarika, mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatinoti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaitwa naMwari. Tichitaura Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimanimani Mountain, ingava Makariba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanoya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vamwe vanotoya through South Africa, vopi kuSouth Africa kana kuti muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kusouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls. Yobva yadzoka manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutanga chekuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax eanonzi value added tax havaisi matourism products zvekuti ukapinda muhotera kunoku tinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari. Asi chikurukuru ndechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino. Iri dambudziko ratakaona kubva early 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka. Saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 kuti ichipinda mugore mekutanga 2018 matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vanga vachitarisira kuti munhu anga achinetsa abva Asi pavaka zoona kuti aliwa hurumende ndo inochengera Mugabe neritora tarishino maitire acho kunyanya kutakatikira kumaabuse emahuman rights haasi kuchinja.
Mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika na 100 vana jobsikara semuenzaniso vasina kunotongwa zvinhu zvinonyangadza pasiri sechizviona kuti ava havasati vasiriyasi kuti tambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika asi munoona chidokwa dokwa chekuya muno vanonga vanacho ndosaka vachidongorera vari muzambia ndosaka vachibva vari musouth africa vachingodongora vachidzoka hatiti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisine kuti havasati vasiriyasi saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisirinisisaro kuti tiswe tichinetsera semazimbabwens tichikanyisa zita redu kunze kwenyika uko
asi kahurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa Zimbabwe
zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda chironda hatikwanisi kushora nhunzi dzavaya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera saka ronda nderipiko izvi ndio abuse human rights.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Mhuri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vatinashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi kumusha waini. Vanyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeyekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Ndiri muAmerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi kumusha waini. Ndava nemasvondo masere ndiri muAmerica ende ndasvika States anoita 13, but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32, and izvo zvitiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezve zita makarwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008 tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaga mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndomandakasanganawo nekudzidza nezvewaini asi serudzi rwedu semaZimbabweans tikabuda kunzawo kuti tinoda kudzidza, tinoda kuona zvakawanda. Saka ndakatangawo kudzidzawo zvemazambiringwa izvi. Pandaonawo mukana wekuti ndogona kuitawo raramo nazvo, pandatanga zita rekumusha. Kumusha ndakaitumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu, asi tinoramba tichirangarira kumusha. Saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake, dzekumusha kwake, dzehama neshamwari.
Makatanga rini?
Ndakatanga 2016 ndiri muSouth Africa.
Ende iye zvinezvi mungati muri kugadzira muzambiringa wakawanda sei?
Izvezvi ndakugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore. Ndoza tiri kugadzira, and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuAmerica, imwe yacho iri kutengeswa kuUK. MuAfrica tiri kutengesa imo muZimbabwe, muGhana, muKenya, muRwanda, ende toda kutobata kana Nigeria chaiyo chaiyo, nekuendawo kunana China nekunana Singapore.
Tinoona zvakare kuti manga muine firimu ranga riri kuratidzwa imo muno muWashington DC. Firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei?
Firimu rinonzi Blind Ambition, ndere majaya 4 vakaita rwendo rwekuenda kuSouth Africa, vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine. Saka takanokwikwidza kuFrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo, 24 countries. Saka isu takawana kuti tinokwikwidzana nenyika idzi muna 2017 ne-2018. Kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu vekuAustralia vakabatikana nenyaya yedu, nekuti vanhu vekuZimbabwe vari kunokwikwidza uko, asi vakambopinda sei murongo wemawine. Saka vakatitorawo vhidhiyo iyi ndokusvika pakuzoita dhokumentari rakabudiswa muno muAmerica gore rapera. Ende ndiri kudzokera kuZimbabwe musi wa25 firimu iri rine chirakidzwa muHarare, musi wa26 rine chirakidzwawo zvakare kuVicfors, musi wa27 rine chirakidzwa zvakare muBulawayo.
Sechizvarwa cheZimbabwe tinoona kuti kumusha waini iyi muri kuiita muri kuSouth Africa, mune urongwa here hwekushanda neZimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu?
Urongwa huripo ende huri kutoendeka. Tiri kushanda nevemukuyu wainari, kune vaiziva mukuyu kudhara, iri gadzirwa mumarondiromo. Saka ndiri kutaura navo, vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa. Saka indapindawo muchirongwa ichocho. Saka tiri kudyara ikoko, pane muzambiringwa iriko kunana Esigodini kuBulawayo, tinoenda zvakare munyanga munana Juelastel irimo, nekuodzi uko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya. Saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa. Ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepaside. Saka kune vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuZimbabwe. Saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa, tidzoke muZimbabwe tisimudzire nyika iyi. Titangewo marestaurendi, titangewo zvikoro zvemawaini, titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika.
Avo vanga vari vatinashe Nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha, vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM, Ivanza Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu, pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica ibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 Mbandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane le Save the Children basebekhetha basebecela abantu ukuthi kababuye beregister befundise imisebenzi yezandla. Sina kulapha esangena khona
abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labe Coca-Cola Foundation bathi sebeqinisa indlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe.
Sina njengebandla le-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana ke sikhuthaza abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise ama-program anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga eyabatsha ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika iqhubeka ngomkhankaso wayo wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labe Coca-Cola Foundation bathi sebeqinisa inhlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe. Lezi ngezibalisa iBinga, Bybridge, Matobo leKariba ngokutholisa amanzi ahlanzekileyo. Lokuhlomisa abasakhulayo ngemisebenzi yezandla bebapha le mali yokusungula amabhizimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli zesiqinti sika Ward 13 eKhezi eMaqina Village neziphathamandla zesibhedlela seMaphisa District bamukele ngenjabulo izipho zempahla yokuthunga amanzi esibhedlela leyokuncedisa kuhlelo lokufuya inkukhu. Ekhuluma ngesikhathi evula okusemthethweni impompi zamanzi ku-COVID-19 isolation ward eMaphisa District Hospital, umqondisi we-Save the Children eZimbabwe unkosikazi Heather Care uthe uyajabula ngokusebenzisana abakwenza kulesi sibhedlela.
So very happy to have opened this ward with the funding from the Coca-Cola Foundation. It's a water project, so we've improved the plumbing to the isolation ward, which is so important, because if people are in isolation, they will actually have water inside the ward and not have to go outside to fetch their water. And as you know, water is life, so we've done other work here on water and sanitation. We're very happy to have done this project.
Ukhansila kaWard 13 eKhezi eMaqina Village, uMnumzana Vincent Ndlovu, ubuke umsebenzi wezandla owenziwa ngabasakhulayo esiqintini sakhe.
Ya, lokho nokumaphisa kuyazikuthi yazama imizamo ukuthi sibonte kungaba leplan ebani engenzakala but ukuthi community kayi cooperated once. Hayi lapha nje ukudlangulana lapha akukho ukudlangulana, hayi i-agenda based violence yekhona. Lokunye nje konke okuncane kokutshontsha izinkomo. Yali inkulu mama, inkulu kakhulu indlala. Yiyo kade zwele sisizwe besizwa i-Save the Children. La isingani sithule so sokulobunzima obukhulu. uhulumende kathi kakakwanisa ukuba lama grants akakunika abantu.
Umkhokheli wabatsha abakuhlelo lokuthunga impahla iWell Wishers Group, unkosazana Anatonia Moyo, ubonye uhlelo lokufundiswa ngebhizimusi yokuthunga.
Thina sinje njengeteam yona le yama Wishers. Siyabonga iSave Children ibikhona ihodisa abantu. Thina sasingekho ehlolweni leSave Children. Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane leSave Children. Basebekhetha basebecela abantu ukuthi kababuye beregister befundise imisebenzi yezandla. Thina kulapho esangena khona lathi kuproject. Sakungena kubusiness selection kulapho esaba lenhlanhla ngoba sasingakwazi ukuthi sizwe yaphi ngoba iserve yayiholisa abanye thina besingekho kuhlelo lona lona.
Isakhamuzi sika Ward 13 umfundisi Freedom Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi abasakhulayo balumango sebencedakala ngenhlelo ezinje.
Sizolo bantwana kuyanceda ngoba esigabeni ngoba kathi sasisaye izitolo sesithungisa khona apha konke izembatho konke into zabantwana besikolo ama-uniform. Luhle kakhulu. Siyalubonga okumangalisayo ukuthi aluba liyengeza.
Izakhamizi eziningi eZimbabwe zibhekane lodubo lwamanzi kanye lentuthuko lapho uhulumende asemanyane khona lenhlanganiso ezizimeleyo ngaphansi kweNational Development Strategy 1 ukuze kuqiniswe inhlelo zentuthuko kuzabelo. Ezinye zalezi inhlanganiso yiSave the Children leCoca-Cola Foundation ababika ukuba sebesebenzise inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola eMelika $100,000 eziqintini ezine ezweni njalo bathembise ukuba bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu besebenzelana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngisematobo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Lithi liyazi ukubana abatsha balokuningi okubavimbayo ukuthi babhalise okugoqela ukungabi lezithupha kanye lokuswela izimota zokuhambisa lapho kubhaliswa khona, ikakhulu abatsha abahlala emaphandleni. Ngakho-ke babhoda emadolobheni kanye lemaphandleni bekhuthaza njalo bencedisa ontanga kulolu hlelo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ngalolu daba.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulwe isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana uPF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqongileyo phezu kwedaba
lokuthi umqondisi intatheli izindaba yethu umqondisi Dube usethulela udaba olungokugcweleyo esehabereni kweleBotswana mayelana lenkokheli yamazwe angezansi kwele Africa abakhankasela ukuthi kwesulwe izitheso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulwe isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana uPF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqongileyo phezu kwedaba lokwesulwa kwesitheso zenotho esekhulume ngalo kaninginingi lokho wangena embusweni. Waphindile njalo amazwi wakhe la ngesikhathi semhlanganweni we-United Nations General Assembly kwele New York.
In line with the repeated position of our sub-regional body, SADC, I also wish to express solidarity with our northeastern neighbor, Zimbabwe, and call for the removal of unilateral coercive measures targeted at
Ngilandela okuchiwe inhlanganiso yethu yeSADC lami ngithi izijeziso zenotho azesulwe noma nje sithemba ukuthi iZimbabwe ilizwe eliqinileyo izijeziso zenotho aziphathisi kugoqela lokuhlukumeza uZulu.
Ukuqhubeka kwezijeziso zenotho awukalethi umahluko kulabo okwakukhandelwe ukuthi zibahlukumeze, kutsho umnumzana Sifas Chuma, ilunga lekomiti ebumba i-diaspora policing.
Lomnyaka ngowesi 20 kulam iZimbabwe under sanctions, but honestly whether right or wrong or whether upresident weBotswana right or wrong njoba lweSouth Africa la bekhuluma the same thing. But kimi ngendlela embona ngayo mboni ngathi la iAmerica isiphelelwe ngumphako ngoba you cannot punish umuntu for 20 years using this kumbucha umuntu ngoswazi olufana nayo for the 20 years and still expect hope for a different result.
Uthi ngabe izeso lezi ziyesulwa noma okwesikhatshana ukuze kubonakale ukuthi kuza kwenzakalani.
Bengabanye nje they should swallow the pride. Oh, but no, let's let go of our sanctions. We are giving you maybe relief for a year or and then see what maybe that will work because with or without our sanctions, what are people on the ground benefiting? Ngibona ngathi kakulalutho sibili olubambekayo laphana singathi hayi siyabonga America ngama sanctions nanku sokuzuzakala lokhu lalokhu akulalutho.
Umnumzana Zenzo Moyo ocubungula izombusazwe uthi okhangaselwa ngumasisi kuqondile.
Ngithi mina kuqondile kutheni ama sanctions akhitshwe ngoba lama sanctions sesibonile since 2001 kuze kufike manje ukuthi awasizi ngalutho. Ngezinye indlela ayisikhali esingasebenziyo kodwa ama sanctions lawo asesetshenziswe libandla lezanu PF njengesikhali sokuvika bethi bona bayehluleka ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe lilama sanctions.
Umongameli Masisi uthi amazwe awafaka isiyeso zomnotho kulizwe leZimbabwe awaphathisi umuntu kazana onguye osethwele nzima. Inkokheli yamazwe angezansi kwezikazi leAfrika iSADC ikhanya isivumelene ukuthi izahlabela ingoma yokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi esule izeso zenotho azethiza eleZimbabwe kuyo yonke indawo lapho ethola ithuba lokukhuluma ngalolu daba. Ngaphandle kwamongameli Masisi, umongameli Cyril Ramaphosa uyijikele kunkulumo ayenze lo mongameli uJoe Biden esemelika. Mongameli Felix Tshisekedi weleDRC laye wenze inkuthazo zoyinye lapho isethula umbiko wakhe emhlanganweni nomkhulu we-UN General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Amazwe aweSADC athi azaqhubeka ngomkhankaso wokuthi kwesule isijeso somnotho mhla ka-25 Mfumfu kulelanga elabekwa le nhlanganiso ukuthi uqhutshwe lo mlayezo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Sesibuyela njalo kudaba engengabala ngalo olebandla le-CCC lapho abakhuthaza khona ukuthontanga babhalise ukuvota for umnyaka ka-2023. Sixoxe lo mnumzana uGift Ostalos Siziba owebandla le-CCC.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana-ke sikhuthaze abatsha ukubana be-rejista ukuvota. Kathesi sesiqalise ama-program anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga yabatsha ukubana-ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota. Okwesibili njalo-ke sesihamba lapho abatholakala khona lapho babekholisa khona ngama-weekend ukubana-ke sikhulume ngendaba yokubana sirejista ukuvota. Okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi i-political messaging yesikhiwa ukubana sifundise abatsha ukubana ye lingafuni inguquko, lingafuni imisebenzi, lingafuni ukubana lizwe lilungise, njalo lingabuya kwinhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko kodwa ku-sufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abantu abaningi babefuna ukuvota nxa sikuyisikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathesi sikhuthaza njalo abatsha ngenxa yokubana sibona ngani ilizwe ukubana libuye njalo ukubana kube lenguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abala msebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisa ukuvota njalo bengavota bevukela ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngokuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo-ke esizenzayo lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontanga bemaphandleni?
Emaphandleni-ke silenhlelo ezilazo-ke esihamba khona ukubana siyarejista abantu njalo kathesi sesikwanisa ukubana sisebenzele abanye esebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu bethole izithuba ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalasithupha. So yikho-ke esikwenzayo nokunye okuningi ukubana simekeshe ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxe laye ese-Studio 7 e-Washington DC. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, United States Secretary of State Anthony Blinken, ubike ukuba sebenelise ukusa uncedo oluphuthamayo olokudla, amatende lemithi kwele Pakistan olubiza izigidi ezingamashumi phose ayisithupha zamadola, US$56 million, ngemva kokuwelwa kwalelo lizwe yingozi yempophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula. Umsekeli kamongameli welemerika, US Vice President Kamala Harris, osekwethekeleni kwele Japan wenelise uhlala phansi ekhulumisana lenhloko kwahulumende yalelo lizwe namhlanje. Lokhu kwenze ngemva kokulanda umngcwabo kaShinzo Abe, owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe, obulewe emhlanganweni omkhulu owerali ekhankasela ibandla lakhe mhlaka 8 Ntulikazi. ELeZimbabwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi, isimo esibulala amabhizimusi kanye lokuphambanisa ukusebenza kwezibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi. Kubika ubathabile Masuku.
Kusukela ngeviki edluleyo, amandla kagetsi acitsha okwamahola phose alitshumi lasitshiyagalombili endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke jikelele. Lokhu sokuthiye amabhizimusi, izibhedlela kanye lozulu ethwele amagabha avuzayo. Usomabhizimusi wakobulawayo othengisa inyama, umnumzana Abel Ncube, uthi lokhu sekubabulalela ibhizimusi ngoba inyama isonakala nxa kungela getsi.
Amabhutsha ethu mancane, siyabe silakuthi sigcine izidumbu zenkomo zibe ntathu kumbe zibe mbili, kodwa nxa amagetsi engahamba kutsho ukuthi izidumbu lezi ziyanelisa ukuthi zibonakale, zilokhe zingathengwa. Ngakho-ke kuyasenza ukuthi silahlekelwe yimali, imali esiyabe singelayo ukuthi nxa zingabola lezo zidumbu ezimbili, ngiyehluleke ukuthi ngihambe ngiyethenga ngokuthi ngibe sengisiyathenga mbijana mbijana, ngiyabe sengisiba lezinye indleko ezokulokhu ngithuthukisela mbijana mbijana inyama. Kodwa-ke nxa ngithenge yabaningi kangaka amagetsi ami ngathenga, ngisazi ukuthi ayakwanelisa iviki, ngiyabe ngisazi ukuthi ngizaphutsha kuhle. Nxa amagetsi esehambile ngalolu hlobo, ukusho ukuthi angisenelisi ukuthi ngiyenze ibhizinisi yami ngendlela okufanele ngenze ngayo.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Sikhanyele Mlotshwa uthi ukusilela kwamandla kagetsi kubafaka ebunzimeni ngoba igasi idula.
Mina amagetsi andihlupha isikhathi esiningi nxa ngilungiselela abantu abesikolo. Kulokho kuyandihlupha kakhulu sibili. Ngayathi ngisalungiselele ubona amagetsi asehambile. Le gasi awulayo ukuthi ubalungiselele kokuhle. Lokhu kuyandihlukumeza kakhulu kumzali. Ngoba yathi bephenduka babekhanyelele wena ukuthi uyabe usulungiselele okokuhle. Sugcina la usulinda labo. Kungihlukumeza kakhulu ukuthi umntwana echayise vele esikolo ethole ukuthi akulakudla ngenxa yokuthi amagetsi awakho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukucitsha kwamagetsi kuzabangela ukuthi intengo yempahla ikhwele.
Awuhamba kwagetsi kuzo-affecta amabhizinesi kakhulu ngoba wakhangela ama-hours ugetsi ohamba ngawo kuyacost ukuthi abantu begcine besebenzisa ama-generator sebethenga ifiweli, manje konke kuzawenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo. So okuya-affecta sibini, asonto eraiti ohamba kwagetsi.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Arthur Gumbo uthi ukucitha kwamandla kagetsi kubulala amabhizimusi ngoba ilahlekelwa ngabathengi, kodwa indleko zokuqhuba ibhizimusi zikhuphuka.
Nxa kungela magetsi, i-challenge eba khona ukuthi i-production iyaba compromised. I-production ingaba compromised kutsho khona ukuthi kuyaba lama-additional cost, ama-cost awama-generator, ama-cost e-backup power. But the biggest cost is the economy, the loss in the economies of scale. Because nxa lingasaproduce at the level that you are supposed to produce, your cost per unit goes up.
Kusenjalo, edolobheni leMashingo kubikwa ezinye izibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi wokuqandisa indlu yokugcina izidumbu. So kusiba lo monakalo ngoba amandla kagetsi ecitsha phose usuku lonke. Imizamo yokuxhumana labekampani yeZETDC yehlule, kodwa umnumzana George Manyaya okhangele ukudlelana kwekampani yeZETDC wazise umsakazo lo ukuthi isimo lokho esingakaguquki kuleso abasikhiphe embikweni weviki edlulileyo. Uthe njalo bazakwazisa uZulu nxa kungatshintsha. Ikampani epheka amandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethula umbiko kuviki edluleyo isazisa uZulu ukuthi amandla kagetsi malutshwana ngakho azabe ecitsha kusukela mhlaka 24 Mpandula. Bathi lokhu kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samandla kagetsi athengwa kwamanye amazwe kanye lokufa kwemitshina ewange leCaribbean lapho okuphekwa khona ugetsi. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe ukhuthaza benkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority ukuba iveze obala ukuthi luzoqhutshwa njani uhlelo lokucitshela abantu ugetsi ngesikhathi ezithile. Linkuthazo yenziwa ngemva kokuba linkampani iveze ukuba izongezelela isikhathi sokucitshela abantu ugetsi emzameni yokulondoloza lawo mandla asesilela kakubi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkampani yamandla kagetsi eyezesa bazise ngokuqinisa uhlelo lwabo lokwabela abantu amandla kagetsi ngokubacitshela ezikhathini ezithile kusukela mhlaka 24 kuyonale inyanga kaMpandula kusiya phambili. Lokhu bathi kubangelwe zinkinga esezivele ezitishini eziphekwa khona amandla kagetsi eCaribbean laseHwange Power Stations kanye lawokuthenga kwamanye amazwe. Kodwa uZulu elizweni uthi akakuzwisisi okwenzakalayo ngoba isiyiminyaka eminingi lolu dubo lwaqalayo uhulumende ekhanya engelacebo elikhanyayo lokululungisisa. Unkosazana Patricia Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabathukutheliswa yikusilela kwamandla kagetsi.
Abantu bakithi siyacela lapha siyizakhamizi zakobulawayo silenkinga yamagetsi lapha. Amagetsi la ayahamba. Silele sisivuka sithola amagetsi engekho. Ilanga lezi zetshona amagetsi engekho. Abantwana behambe ezikolweni bengadlanga. Lezi bephenduke bethola amagetsi engekho. So lapha sibe sicela sizakhamizi ukuthi lisincedise khona ngapha emahofisini lolu hlupho olukhona esibhekane la. Siphathise ngalo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bheki Sibanda isakhamuzi seHarare.
Ngoba asisakwazi okwenzakalayo asilayo imijolo timetable ukuthi kumbe ngxenye singaplana ukwenzela ukuthi abantwana behambe bedlile lathi sibe kwazi okokwenza. Ngoba kathesi uyathola ukuthi amagetsi ayahamba ngo-7 ekuseni uthi kumbe yikho okuzayenzakala kusasa uvuke kusasa ngo-5 asehambile. Suhambe emsebenzini ule ndlala. Siyasebenza njani? Le production iyayehla so umuntu isebenze engingalwaliphesisini. Abezesa kumele bebone ukuthi balungisa into zabo ngendlela ezihlelekileyo. Basinike leyo timetable njalo balandele i-timetable abayifakileyo.
Udubo lokusilela kukagetsi luqale ukuvela njalo ngomnyaka 2019. Ilizwe lipheka amagetsi angaba yisilinganiso sama-megawatts aphansi kwenkulungwane lengxenye 1400 megawatts kodwa ilizwe lidinga edlula inkulungwane ezimbili 2400 megawatts. EleZimbabwe belivele lithenga amanye amandla kagetsi emazweni angomakhelwane kwele South Africa laseMozambique. Kodwa lase South Africa lawo asesilela okwamagama okwenze uMongameli Cyril Ramaphosa aphenduke ekhaya ngesiphangiphangi esekwethekeleleni kwele Melika ngenxa yodubo lolu. Abamanye amankampani sebephila ngokusebenzisa imitshina yamajenereta wona abizayo ukuwasebenzisa kuthi abanye sebazifakela awabo njalo amanye akhona bewathengisela uhulumende. Asisanelisanga ukuzwa okuvela kuhulumende njengoba unobhala ogatsha olubona ngezokutholiswa kwamandla kagetsi u-injiniya Dr. Gloria Magombo ube semhlanganweni waxwayisa lumsakazo ukuba uxhumane lo-Dr. George Manyaya wohlangothi olubona ngezokusebenzisana lenhlangothi ezijiyeneyo ezesa yena obengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. NginguMavis Gama.
In Ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu abo, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho, ukwenzela ukuthi izulu libafice sebelungiselele. Umnumzana Mandla Nkofo Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizwe nechasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulaba abalimi okuhlanyelwayo khathesi yisisikhathi sokuthi laba bafuna ukuthi befake umquba emasimini, yisona sikhathi sokuthi beqalise ukuthi umquba bewufake emasimini belungiselele ukuthi izulu nxa liqala kumbe liseula behle bebe lokwazi ukuthi bawulimele phansi umquba wakhona. Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu, ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso yisikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhube enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke ukuthi abantu benelisothi nxa izulu nje liqala bekwanise ukungena emasimini. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayiso ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngike ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo yisikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile, so kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi laleze bezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba, so ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye bezilokhu zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesesondele kulungele ukuthi siwaphuhlise sinanzelelo ukuthi aqinile azokwenele ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhatini sezulu ngamafichane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela emasimini isikhathi sokuthenga inhlanyelo isikhathi somvundiso lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngomgquba yabona
lo ngumnumzana Amandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumede
asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m kusvika na 7:30 p.m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.